Mount Zion Music.
Hey, daddy, go, 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 go. Ah. Imishanyu muri kutotsika mazai. Apa vana vangu vari kudarira mangai. Vandino kwereta wandini nokupai. Dependi, pendi, pendi, pendi.
Kana iwa zora chikwere tisa wira chikwere.
Ingana iwa
zora chikwere tisa wira chikwere.
Andive pano
zora chikwere tisa wira chikwere.
Uzo teurengano
zora chikwere tisa wira chikwere.
Munu kuinda ndokurova nemari ya chikwembi. Dati harina kumira kuchatombi. Ndokuita mawambi, murambi, maveji mujembi. Musazoti vanhu vakaipa maroiwa. Usazoda kuyeuka bakoria wanaiwa. Chifaro wakandifara,